tokuzwa kwenyu vanouya nguva dzino idzi kuti vatarise kuti upfumi hwenyika hwafamba sei, zvavakabvumirana nehurumende gore rapfuura zvakaitwa here, zvimhingamupinyi zviri kusangana nehurumende mukuwandutsa upfumi hwenyika ndezvipi. Saka ndiyo inonzi Article 4 Consultation Report yavanouya kuzotaurirana nehurumende kuti vabvumirane maringe nekufamba kweupfumi hwenyika mugore irori.
Tiri kunzwawo vamwe vachiti pada Zimbabwe rondo rino inozotanga kukwereteswa mari neIMF, zvingaitika here izvo?
Kwete, zviri pachena. Kana hurumende inozvizwisisa, inozviziva, vachinamasa vakabvira vachizvitaura kare kuti mari kuti itange kufamba, hurumende inofanira kutanga yabhadhara mari inonzi muchirungu maarias anokwana anotipfuurei 1.1 billion. Asi havatangi nokutipa mari, vanotanga kuda kuona kuti taita here urongwa hwekugadzirisa upfumi hwenyika, urongwa hwekudzikamisa upfumi hwenyika. Saka tinotanga kumboita programu yatinofamba nayo, vachiona kuti tiri kufamba zvakanaka here. Mukatarisa patakabhadhara mari, patakadzisa maareas kwavari, vakabva vakurumidza kutiudza zvinodiwa kuti zvinge zvichiitwa. Saizvozvo zvinoreva kuti tinofanira kunge tichingofamba tichiratidza kuti tiri kugadzirisa upfumi hwenyika, nekuti havatange kungotipa mari iwo tisatapedza chimwe chikwereti zvakare kuworld bank, tisatapedza chikwereti kuAfrica Development Bank nekueuropean Investment Bank. Saka hazvigoni kuti vatange kutipa mari isu tisatabhadhara maarias kune vamwe mapato ari muInternational Finance Institution.